Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi vachamisa vakurudzira SADC kuti iite musangano wechimbi chimbi ichitarisa nyaya dzesarudzo dzemuno. Vachamisa vati hurumende yeZimbabwe pamwe nekomishoni inoona nezvesarudzo vanofanira kuona kuti nyaya yemapepa ekuvhotera kana kuti maballot paper pamwe negwaro revavhoti zvagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Isu tati tine kusanzwisana panyaya yeballot. Tine rutsigiro runotyisa munyika. Tisi tiri kuwina maelections. Vanhu vari kutitsigira. Asi hatisi kuzopinda kukuvatavata kana kupinda muherisadza mutekwe. Tisina kuwirirana kuti nyaya yeballot richashandiswa nderipi. Toda kuwirirana izvozvo toti hongu kana tagutsikana. Nenyaya yeballot riri kushandiswa ndokutipinde musarudzo. Kana sina kugadzirwa izvozvo takatotaura tikati musi wa30 July kune kwakuda kuti sarudzo hakuna. Vamwe vari kubvunza kuti muchazviita sei, ndozvamunofanira kumirira kuti zvichaitwa sei. Asi isusu maonero edu nokunzwisisa kwedu hatingaiti sarudzo dzinenge dziri dzekunyeberana kana kubatana kumeso. Sarudzo kana dzichiitwa ngadzito zviri pachena. Ndosaka tatoda musangano wechimbi chimbi nezeki, toda musangano wechimbi chimbi wemapato anopikisa, toda musangano wechimbi chimbi watakumbirawo SADC kuti iwe kuzopedza dambudziko riri munyika muno.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika wevashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti SADC yatononoka kupindira munyaya yeZimbabwe kubva pakapindira masoja mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Kutaura kuno, MDC Alliance iri kuchema-chemawo nemasoja anonzi ari muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC.
Sangano remubatanidzwa wenyika dzemusadak resadak ranga rine chitsvambe chokunge rakatoona pakaitika kuye muna November muZimbabwe kuti mamiriro ekunze haakwanise kuti pange paine sarudzo dzakachena, sarudzo dzejekerere. Ndopavangadai vakatanga kuuya kuti vaite shuwa kuti sarudzo dzemuna 2018 dzive dzakamira zvakanaka. Na iko zvino izvi tiri kuona kuti mafambira ari kuita zvinhu anoratidza kuti zvinhu izvozvo pane chirwere chakabva muna November chiri kuramba chiripo chekuti kune vamwe vakatora masimba asi havachada kuti zvizvo nyaya dzesarudzo dzinyatsofamba zvakanaka muZimbabwe. Tiri kuona ZEC ichiratidza zvikuru kuti haina kuzvimiririra pazvinhu zvakawanda zvairi kuita. Tinoona kuti yakapa mamapato nyaya yemafoni number evanhu. Tinoona ZEC ichiramba kupa mamapato anopikisa ballot paper kuti vazive kuti ballot paper rakafamba riri kufamba sei, zviri kufamba sei. Asi kunyarara kuri kuita bato riri kutungamira ZANUPF kunoratidza zvachose kuti pane kunzwisana pakati peZEC neZANUPF. Zvakare SADC iine zvisungo zvayakaita zvinove zvisungo zvinonzi SADC guidelines, principles and guidelines governing democratic elections. Zvisungo zvekuti nyika dzemusadak ngadzive dzichitevedzera padzinenge dzichiita sarudzo dzazvo. Asi kuti tiri kuona kuti muZimbabwe zvinhu zvakawanda hazvisi kutevedzerwa zviri mumaguidelines imomo, kusanganisira nyaya yekuti state media kana kuti mapepa nhau neredio dzinotungamirwa nehurumende ngadzive dzichikavha kana ngadzive dzichiisa zvido kana kuti miono yemamwe mapato padzinenge dzichitepfenyura. Zvizvozvo tiri kuona hazvisi kuitika. Tiri kuona kuti zvakare hapana kujekerera, hapana kuchena panyaya yekuti sarudzo idzi dziri kufamba sei dzemuZimbabwe. Takaona zvenyaya yemapostal voting. Saka tiri kuti isusu sangano resada kunyarara kwariri kuita uku hakusi kutibatsira nenyaya yekuti zvichangodzokera zvekuti kana vanhu veZimbabwe vakatambura zvichadzokera zvakare kunyika dzimwe dzemusadak dzinge dzichizotambura zvekare nekuchengeta vanhu veZimbabwe. Yava nguva yekuti vana veZimbabwe ngava vachidzoka kumusha asi vanodzoswa nesarudzo dzakachena zvinove zvinofanira kuitwa nemisangano yeSADC. Yave nechitsvambe panguva dzatasvika dzinedzi pekuti masangano anopikisa asvika zvino pakusanzwisana neZEC, asvika zvino pakusanzwisana nebato rinotungamira kuti sazidzoitwa sei. Saka pangosara kuti pave pachiwanika munhu anopindira kana kuti mutongi gava panyaya yezviri kuitika muZimbabwe.
Vachamisa vatiwo vari kuronga kuratidzira kana pasina chafamba kubva kudivi resadak zek pamwe nehurumende vati vari kupa zek svondo rimwe chete kuti igadzirise nhuna dzavo vachamisa vati vachasvitsawo nhuna dzavo kune vaimbova mukuru weunited nations vakofi annan pamusangano wavakatarisira kuita navo muharare nechishanu vachamisa vatiwo havasi kufara nekusaziva kune pfimbi yemashoko evanhu vachavhota musarudzo dzemusi wa30 chikunguru vachiti zvakakosha kuti vari kukwikwidza musarudzo vazive zvese zvine chekuita nesarudzo
isu ndezvatiri kutaura kuti kunochengetedzwa mashoko kana kuti pfimbi yemazita evanhu pfimbi yenhamba dzevanhu haisi kuzikanwa izvo zvokuti inenge yakavigwa ichingozikanwa navagudo chete vamwe vese dzimwe mhuka musango tisingazivi imhosva munhu wese ngaazive kuti pfimbi yedu yakachengetwa kupi kuitira kuti pasaita mumwe anoita ganga ibva ibva obva anoivhukunura oibvisa painofanira kunge iri tozoona musha usisina pfimbi yedu saka mashoko kwaanochengetwa mazita kwaanochengetwa manhamba kwaanochengetwa nezvimwe zvese zvinoita nechekuvhota zvinofanira kuchengetwa kunozivana nomunhu wese ndo rimwe redambudziko ratiri kupokana nezek tichitaura kuti isusu akanganyimuva vangarara hateya mari vamurutsva hati hati kusviba isi hatina chatinotya hatina chatinovhunduka hati kwate hatitye hativhundusirwe chatinoda ndechekuti nyika yedu ifambe zvakanaka hongu tasvika kwamvura yecheka makumbo mvura mvongo dzike ndiyogara kwatava kukureva kuti mhindo iyi kuwanda kudai kuda kuidza zuva roda kubuda nyika yoda kutanga utungamiri hutsva hwavakuuya vanhu tiri kuvati gamuchirai zvitsva tamirira kuti tinge tichipakurwa kwenyika yezimbabwe musi wa30 july asi tozviita mukubudisa zvinhu zvese zviri pachena
hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wezek amai priscilla chigumba kutinzwe divi ravo panyaya iyi asi amai chigumba vakataura kare kuti hapana wavachazivisa pane pfimbi yemashoko iyi vachiti ivo sekomisheni ndivo vega vari kuziva kune sevha iyi iyo yavakachengeta sepfimbi yegudo amai chigumba vanoti zvese zvavari kuita sekomisheni zviri pamutemo nokudaro vanoti vari kutarisira kuti pachave nesarudzo dzakachena asi vachamisa vati zeka haina kumira pachokwadi vachiti amai chigumba vanofanira kutevedzera mhiko yavakatora pavakapinda basa yekuti vachaita basa ravo pasina divi ravakarerekera ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi